mashoko anotaurwa nemunhu asingazive zvaanotaura nokuti chombo pase zvake tandiye minista wemaafezi anofanirwa kuziva procedure iriko yekuti kana paitika zvinhu zvakaita sezvizvi kupiswa kwemotikari nyaya yaa mumaoko emapurisa mapurisa anoferefeta iye saminista haana kodzero yekubva amhanya kupa komendi yekuti inside job mapurisa asati atombodizvawo panyaya yekuferefeta apa zvaa kutotaridza izvo kuti zvatinofungira isu kuti ndo zvakaitika kuti motikari yedu yakapiswa nematags ezanu pf ndicho chokwadi nokuti ino changa chisiri icho chokwadi vachombo vaigomanyira chii kuda kuvhara nyaya vachiti inside job uko kwakuda kutovhiringisa kana kuti tikangoti muchirugu kuita interfere nemainvestigations ari kuitwa nemapurisa isu tikagopisa motikari yedu kuti zvidi isu tichitotsvagawo mota dzakawanda topisa shoma dzatinadzo idzodzo zvingava nenjerere izvozvo
vachombo dzimwe nguva vaitaurawo vakamirirawo bato ravo sezvo vari munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa kana secretary for administration muzano pf
ipapo ndinopokana napo jonga nokuti vachombo vanozviziva ivo kuti nyaya kana yaendeswa mumaoko emapurisa ivo sandiwo ndingangoti ndo minista vari in charge of the police savo mafairs minister vangadei vachitozivawo procedure yacho yekuti havangamhanyi ivo kupa comment ingangova nechinangwa chokuvharidzira kuferefetwa kuchaita nyaya nemapurisa saka tiri kuti pane zvavanoziva pane zvavari kuda kuvanza kuvanhu ndofunga tikada kuverenga maocasion atakapisirwa midziyo yedu kunyanya motikari kubva kuma2002 takapisirwa motikari dzaakutopfuura gumi dzose dzichipiswa nemiyamiya ndezanu pf
saka mune matanho hamuri kurongwawo kutora here pamusoro pemashoko avachombo aya
kuti tipedze nguva zvedu tichinesana naIgnatius Chombo totoona sokuti kumupembedza zvaasingakodzeri isu takapa ripoti yedu kumapurisa saka ticharamba tichipusha nemapurisa kuti vatsvage miyamiya izvi.